chekutanga ndechekuti tinoda kutenda minister Tendai Biti nekuburitsa mari yekuti kuitwe mobile voter registration. Isu seMDC takati chinyunyuta nokuti vatobaiwa mudede vanga vachiramba kugashira mari iyi kuitira kuti paitwa mobile voter registration yekuti vanhu vari kumaruwa vanovingwa nevanhu vanotoresa zvitupa nevanoregistisa kuvhota. Takaenda kunoona Zeki nemusi weMande, takaenda tichinotaura kuti zvetsamba dzaana sabhuku zvinofanira kubviswa. Saka pari zvino vanhu vaakubvumirwa kunoregista vasina tsamba idzodzo, vachinokwanisa kunoregista munzvimbo dzavanogara. Saka tinokurudzira mwana wese weZimbabwe ari kuda shanduko yeZimbabwe kuti aende kunoregista kuvhota. Kune avo vakaregista kare, endai munotarisa zvakare kuti mazita enyu aripo here. Saka tinokurudzira vanhu veruzhinji kuti iko zvinezvi vanga vachiramba kuti tiregiste vaya vakarudza zvavanga vachida, uyezve hakusisina chinorambidza kuti vanhu varege kuregista.
Munoona paine nguva here yekuti pange paine gadziriro yakakwana yekuti chirongwa ichifambiswe nezvanga zvichitarisirwa?
Ya, nguva hapana zvapo, asi taakuti vanhu vese ngavaende. Vari kunzwa chiziviso ichi ngavaitarise pamaward centers pavo, vanoziva maward centers avo, woona kuti vanhu vezvitupa vauya here, wobva watoenda kunoregista. Hapasisina chekumirira.